siri kundirima unze zvino tapira shiva zvino tapira izvi inzwa unze zvino tapira inapitapi
kufuriwa uchinyanya mwana mukani kufuriwa uchinyanya
wakauya ndokunyemwerera kunyemwerera seanondida kundiudzara mangwana chiendere siri kunirima kunzi zvinotapira shiva zvinotapira izvi inzwa unzi zvinotapira inapitapi
kufuriwa uchinyanya mwana mukani kufuriwa uchinyanya kufuriwa uchinyanya mwana mukani
ndiye munyenge
umbiko
iye wakamuratira ndiye munyenge ani wacho
umbiko
shiva zvinotapira izvi inzwa unzi zvinotapira inapitapi
zvichatapira.